Ongororo yakaitwa necancer registry muna 2014 inoratidza kuti vanhu vari kubatwa negomarara iri vari kukwira gore negore. Gwaro recancer registry rinoti muna 2010 vanhurume mazana maviri nemakumi manomwe nemumwe wakabatwa negomarara iri. Uhwandu hwevakabatwa negomarara iri hwakakwira muna 2014 kusvika pavanhurume mazana matanhatu nemakumi mana nevana. Nyanzvi munyaya dzemagomarara dzinoti gomarara reprostate harina zviratidzo zvinoonekwa kana richangotanga. Imwe yenyanzvi idzi vaChristopher Samukange vanoti kusaratidza zviratidzo uku ndokunoita kuti gomarara iri rizobatwa rakomba.
Hapana chatingatsanangura tichiti ukaona munhu adare ane kanza, ukaona munhu adare haana kanza, hapana zvinogona kunanga zvakadaro. Ndosaka tiri kukurudzira kuti vanhu vese vanenge vapfuura makore e50 ngavaonekwe nachiremba wavo pagore rega rega, kamwe chete vachienda zvinoonekwa vachiongororwa, kana vachikwanisika pachiitwa matest eropa, itwa matest escan kuti zvione kuti prostate yavo yamira sei. Asi kana kuine munhu ane hama yakafa neprostate, vangava sekuru, vangava baba, vangava budhi vake, kana zvatoitika mumhuri, ngavaende vachine makore 40 kwete kumira vasvika pa50.
Nhengo yeprostate gland inobatsira vanhurume mukusika vana. Asi vaSamukange vakatsanangura kuStudio 7 kuti kunyange vanenge vasisadi zvevana havakwanisi kubviswa nhengo iyi senzira yekudzivirira gomarara iri, nekuti pane nhengo iyi panonetsa kuvhiya.
Aiaikwanisika kubviswa zvisingatori upenyu hwemunhu, taiii ngazviitwe kumunhu wese. One prostate pairi chaipo mukati me yatinoti pelvis yedu, kusvikapo big operation ine macomplications akawanda. Kana tapedza kubvisa prostate, vazhinji havachakwanisa kusangana navadzimai vavo, vachakwanisa kucontrola weti yavo, vakuita inonzi pachirungu incontinence.
Imwe nyanzvi muHarare vaAllen Chiura vanoti rimwe dambudziko guru munyaya dzegomarara reprostate nderekuti hapasati pava neruzivo kuti gomarara iri rinokonzerwa nei.
So chinonyatsokonzera prostate cancer hatinyatsoziziva. Chatinoziva ndechekuti vanhu vanodya chikafu chakati wandei chakati chine mafuta akawanda ndo vanowanzoita prostate cancer. But kunyatsotaura kuti chii chinokonzera kuti prostate cancer hatinyatsoziva.
Vachiura vanotiwo gomarara reprostate rinorapwa kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana.
So vanhu vanenge vabatwa neprostate cancer, especially vanhu vanenge vakunzwa kubatwa prostate cancer yacho isati yabuda muprostate, tine maoptions 3. One ndeyekuti tinokwanisa kubvisa prostate yacho. 2, tinokwanisa kushandisa inonzi radiotherapy inonzi external beam, meaning kuti chi radiation inenge ichibva nechekunze. Then the third one radiation inonzi brachytherapy, patinoisa tuma pellets tine radiotherapy tinoita kuisa mapellets muprostate macho imomo. Ndo ma 3 options aripo for prostate cancer inenge ichiri muprostate. Kana prostate cancer yatobuda muprostate, ndo patinoita kushandisa anonzi mahormone therapy. And akatisiyana siyana, but ndo the basic treatment.
Cancer Association of Zimbabwe inokurudzira kuti varume vese vane makore anodarika makumi mana nemashanu kuti vaongororwe gore negore. Asi nyanzvi dzinotiwo varume vanobva kumhuri dzine vakamboita gomarara iri vanofanirwa kugara vachiongororwa kubva pamakore 14. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.